Ini ndine jonga kande miri nchiti ene msore na udzanasi chikano kuvumbi 12, 2019. Guru kotare zvemari muzvinafundo mutuli Ngube avarimono muWashington DC kumisangano neIMF neWorld Bank kumucheto wemusangano uyu vakavimbisa kuti Zimbabwe ichaparura mari itsva mukati megore. Nhasi tiri kuenderera mberi tichitarisa mamiriro akaita zvinhu kuchimanimani neChipinge kune vakavirwa nedambudziko redutu mupengo kana kuti cyclone Idai. Nyaya yekuri pavachena vakatorerwa minda yoramba ichikonzera mutauro munyika. VaNelson Chamisa voramba vachidomwa nematunhu akawanda kuti vatungamire MDC, ukuwo vaDouglas Monzora havasati vadomwa kana nedunhu rimwe kuti vatungamire. Vatsigiri venhabvu vomirira kunzwa kuti Zimbabwe ichapinzwa mugungano ripi makwikwi eAFCON na8pm manheru ano. Muchirongwa cheLive Talk na8pm nhasi tiri kutarisa misangano yeIMF neWorld Bank iri muWashington DC uye mashoko egurukota rezvemari ekuti Zimbabwe ichange yave nemari itsva mukati megore. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana wokutumira mashoko kustudio 7, shandisai WhatsApp nhamba dzinoti 001 202 465 0318. Vanoda kuteerera Studio 7 tibatei na 7pm pamasaisai anoti 909am 4930 6040 ne 15460 kHz pashortwave mazuva ose.